chinango chesangano redu rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution Association ndechekuunganidzwa vakashungurudzwa kana kuti mavictims ezvepolitics kuti tinge tiri pamwe chete titaure nezi rimwe chete titsvage kutaurirana nevakatishungurudza tichiwane runyararo munyika.
Pane komisheni inoona nezvekupodza maronda pamwe nekugarisana kwakanaka yakaumbwa nehurumende, muri kushanda nekomisheni herei?
Ichokwadi, ndo komisheni chete yatinogona kushanda nayo nekuti iyoyo payakaumbwa nehurumende. Zvinoreva kuti hurumende yakabvuma kuti pane zvakaitika zvoda kugarisa, saka ndo komisheni yatinoshanda nayo nekuti pari zvine izvizvo zvitakatoita kompleini kwairi kuti tinoda kuti izouya izvigadzirise nehama dzedu dzakatishungurudza dzatigere nazvo izvozvo mukati mumaraini medu mati, saka ndo vatoshanda navo ivavo.
Makamboedza here kugara pasi muchitaura nehurumende nezvenhuna dzenyudzi?
Hurumende pachayo haigarike nayo nekuti hurumende ndo ine mapazi akaita semapurisa kana DA, vatori vamwe vanototishungurudza. Asi bato reNPR takaenda kwarii kano vataurira vakatigashira, nokugashirai kana madaro ndo komisheni chete yakatigashira. Aivaisi mapazi ese hurumende, tikati hurumende tinge takutora zvakaita mapurisa kana DA nevamwe mapazi anoshanda nehurumende, asi vavese ivavo chero kaenda kwavari hapana zvavanotibatsirana. Asi komisheni yakatigashira patakaenda kwairi kati nyorai mazita mugadzire maafgazi mouya nevanhu vakakushungurudzai tikugarisei pasi tione kuti muyanane mupodza nemaronda.
Ivo vanhu vakakushungurudzai ava mugere navo here munzvimbo dzamugere?
Ngomarei vanhu vakatishungurudza ihama dzedu, ndana bamunini, vana mukoma, vazukuru manext door, ndo vanhu vakadya mombe dzedu, ndo vanhu vakauraya hama dzedu, ndo vanhu vakatirova izvo zvisine maronda, ndo vanhu vakatora pfuma dzedu vakapaza misha yedu ikapiswa. Tigere navo vanhu ivavavo, ndo vatogara tichivaona zuva rega rega, zvokuti mwoyo yedu kana tichivaona hatina mufaro, hatisununguke, hatina kugadzikana nekuti tinotongonzwa kuti imwe nguva nekuti hazii semukoma redu iwe munhu akadya dhonga rako iwe hauchagona kurima iye anenge achirima zarevepinda mba mako kana kwagohwa chikafu futi iye ndiye anogohwa chikafu okunyima futi. Saka unoona kuti hatina kugara zvakanaka tigere navo vanhu ivavo.
Mati imi vakakushungurudzai hama dzamunogara nadzo munzvimbo dzamuri, ko makambogarawo here paukama hwenyu kuti muedze kugadzirisa matambudziko amakatarisana nawayo?
Ngomarei paukama hwedu hatigoni kugara nekuti hatina kushungurudzana sepaukama, takashungurudzana semapato ezvematongerwo enyika. Saka kana rimwe bato riri pamusoro perimwe vanoramba vachienda mberi nekushungurudzana nekuti hatigoni kuti tapera kushungurudzwa tigare pasi. Ukaona kuti izvozvi panouya chikafu, panouya mbeu, panouya mafetiraiza anenge achifanira kupuwa munhu wese pachena nekuti unenge usiri webato iroro unombva watonyimwa, kana kuti unenge usina kufuirira nemunhu iyeye unombva watonyima. Takumburudzwa kwacho hatigoni kugara tega pasi nekunge komisheni iyoyo yauya yatigarisa pasi.
Nhengo dzenyu dzakawanda zvakadii dziri musangano reZimbabwe Victims of Political Persecution Association?
Nhengo dzedu iye zvinoizvi tavapinda muregista redu va 490 tichitarisira kuti kana tikawana zvikwanisiro zvinotibatsira kuti tiregiste Zimbabwe yese tinoregista nhengo dzakawanda nekuti tikutarisira kuti vanhu nhengo dzakashungurudzwa vanhu vakashungurudzwa vakawanda nekuti mukomarei mukatarisa kushungurudzwa kunoitwa vanhu hazvoti kunoshungurudzwa munhu wezanu against MDC chete, zanu against zanu, MDC against MDC, mapato ese anoshungurudzwa. Kuya mumwe munhuwo zvakafanana ezvi nezvi parisi nezvi, munhu anoshungurudzika nenyaya yepolitics nekuti munhu anotungamirira dzidzo ndewezanu anongofunga kuti akuchinja new curriculum. Munhu iye atikureya kuti politics dzatopindira, achinja new curriculum mwana weECD anenge akuda unoita 40 US anoti ane matextbook 50 ndiwe ECD mwanawo anoti mwana iye anenge akutodhura kudarika kuunivhesiti, zvinoratidza kuti munhu iyeye atiofictim futi. Saka nhengo dzinofanira kuregistra nsanganidzo dzakawanda but iye zvinoizvi 419 dzatakaregista tichatira kuti zvikwanisiro zvikatikwanisira kuti titenderere tinoregista vanhu vakawanda.
Iyo pfungwa yekuti pange paine sangano rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution Association yakabuda kupi ende yakatangira kupi?
Pfungwa iyi yakabuda kuno kwamutoko nekuti ndiyo nzvimbo ine zvinhu zvakaitika tikatasa 2008 zvakaitika zvinotyisa, vanhu vakaurayiwa, ukaona kuti kuna vanhu vaipfurwa point blank kana achitombo hafu achimbva atorova. Saka takagara pasi taona kuti zvaparongwa sangano reNPR tikarimirira kuti riuye riri kushanda kwenguva shoma shoma, isusu takagara takarimirira kuti riuye regai tiunganidzane isusu semavictims tiende kwariri nekuti hurumende haisi kutoripa mari, ende nyange ikaripa mari, mari iyoyo haizoshande zvainofanira kunge ishande. asi tikaungana tinobva taenda kwavari nekuti isusu tisi mazidzini zacho kuti zvakafanana nekuti munhu atikirwa munhu iye anoenda kwasabhu saka tirikuti isusu takaungana tiende kwasabhu kuti tinomhanara nyaya yedu kuti tigarisane pasi nehama dzedu tiwirirane tataurirana uye mushure mekunge tapodzwa maronda wedu kana paita kana paita kuri pasi.
Imimi sesangano chamuri kuda chaizvo chii? Muri kuda kuripwa here kana kuti mukuda kupodzwa maronda?
Ngomare chokwadi chakanaka ndechekuti unogona kuripwa nemunhu asina kubvuma kana kutadzira zvipodzi asi hama yako ikataura kuti samari zvichokwadi ndakakutadzira imwe nguva hautode kuripwa asi kuti kutaurirana nekunzwanana nekuwirirana nekuti tizodzivirira zvimwe zvisazoiti zvimwe zvingatinyaradze ndozvatinotsvaga taurana nehama yedu tinzwanane nehama dzedu zvimwe zvisazodzokorereke futi nekuti tikatoda kuripwa tinoripwa mangwana zodzokorereke saka hapana zvatinenge taita toda kuti zvimwe zvisazodzokorereke tigone kutaurirana kuti ichi chinhu chakaipa chisingadiwe mukomendi chisingadiwe munyika chisingadiwe munharaunda nekuti hatigoni kuti kudya mombe yemunhu kwakanaka toti munhu ngaripe mangwana wodya futi imwe ngaripe mangwana wodya musikwere tikuda kuti titaurirane tidzivirire zvinhu zvakadai kuti tive nerunyararo.
Zvii zvimwe zvamungade kuti vateereri vakateerera panguva ino vanyatsonzwisisa pamusoro pesangano renyuri?
Ndinoda kuti vanzwisise kuti sangano redu harisi rezvematongerwo enyika iye muchirungu ndoti riri nani patisen sandiri kutaura izvo ndikureva kuti wezano anouya anogona kuya kuzorejista pamusangano medu wemdc anoya kuzorejista wenage anoya kuzorejista nekuti isu mafictive zacho ndere mavictive even maovheti chaiwo chaiwo anoya kuzorejista ka ari mafictive.